Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 6/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutori wenhau webepa nhau repadande mutande Resdim Life Mududusi Matutu azvipira kumapurisa anga achimutsvaga kwenguva yakareba. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika gumi muAfrica dzakanzi neWorld Bank dzine zvizvarwa zviri kunze zvakatumira mari yakawanda muna 2021. Varimi vakawanda vanoti vanotambira dano rehurumende rekuda kuwedzera mari yekutengesa chibage kuGMB. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau webepa nhau repadande mutande Resdim Life Mududusi Matutu azvipira kumapurisa anga achimutsvaga kwenguva yakareba. Matutu anopomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa achinzi ainge anyora padande mutande reTwitter kuti vainge vakadhakwa pavakadaidzwa kuzoparura kunyika mitemo ine chekuita nezvekusimbisa dhora remunyika apo vakarambidza mabhanga kukweretesa mari. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaimbova mukuru wesangano revatori venhau reMisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu.
Kushezwa kwaitwa vamududuzi nemapurisa inyaya inoshungurudza, inyaya inounza kusagadzikana kuvatori venhau nekuti tikatarisa vamududuzi vanoita sekunge vanga vachitsvagwa nemapurisa nemhaka yatingazive kuti ndeyei ivo pavakambo edza kutaura pamusoro penyaya yemasvondo apfuura vaisatozivawo kuti chii chavari kutsvagirwa nemapurisa. Kuona kwedu zviri kuitika izvi kuenderera mberi kwekutyisidzirwa kwevatori venhau kunoita kuti vaite basa ravo vaine kutya, vaite basa ravo vaine kuzeza kuti ndikabata nyaya dzakati, ndikanyora kana kutaura pamusoro pezvakati, ndinopedzisira ndakushedzwa nemapurisa ayo anenge achikuchidzirwa nevakuru vanga vevakuru vematongerwo enyika, vanga vevezvemabhizinesi nevamwe vakadaro. Tikatarisa zvakare tinoziva kuti vamududuzi vashungurudzwa zvikuru kwenguva yakati rebei.
Mungapa muenzaniso here ipapo vamukundu?
Mugore kana kuti maira apfuura vakasvikirwa pamba pavo muzvikuru wavo Tawanda Muchehiwa akabatwa mukati meguta reBulawayo akapinzwa pakukuvadzwa miri wake. Zvinonzi sati takapedzisira atotiza muZimbabwe. Saka tinoona kuti pane kakuenderera mberi kekushungurudza vamududuzi Matutu nenyaya dzavanonyora dzinoburisa nyaya huori, dzinoburisa kusagadzikana kwenyika. Saka takamirira kunzwa kuti chaizvo mhosva yavapara ndeyei. Chatinoziva ndechekuti uyu munhu uyu agara achishungurudzwa kwenguva yakati rebei.
Asika hurumende iri kuti iri kuvandudza mitemo ine chekuita nekutorwa kwenhau. Takanzwa kana munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Nick Mangwana vachiudza vatori venhau kwamutare uku pamusangano wavaishanda neUnited Nations kuti zvinhu zvave nani pasi pehurumende yava Mnangagwa zvichienzaniswa neyava Mugabe.
Pane mukaha mukuru pamusoro pemashoko kana kuti pakati pemashoko anotaurwa nevatungamiriri vehurumende vanosanganisira vaNick Mangwana kana gurukota rezvekufambiswa kwemashoko Mai Mutsvangwa nevanhu vakadaro pamusoro peshanduro yavari kuunza mune zvekufambiswa kwemashoko nekutorwa kwenhau nezvinozoitika mukati mekubata basa kunoita vatori venhau. Zvingadaro zvakadaro kuti mawireless kana kuti maradio station nepenuro itsva dzakavhurwa dzemunzvimbo dzakasiyana siyana. Kune materevhizheni matsva akatangwa mukati menyika yeZimbabwe. Asi chokwadi chaicho ndechekuti kubatwa kunoitwa vatori venhau hakusati kwasanduka. Saka naizvozvo nguva dzakasiyana siyana tinoona vatori venhau vachisungwa, tinoona vachirohwa nekushungurudzwa nemapurisa. Izvozvi tiri kutaura nyaya yavamudhudhuzi Matutu yekuti vashedzwa kumakamba emapurisa Bulawayo.
Mungapa muenzaniso here ipapo vamukundu?
Masondo apfuura takaona Blessed Muplanga nemumwe wake veAlpha Media vachishungurudzwa nekusungwa kutsungwiza. Takaonawo vamwe vatori venhau munzvimbo dzakasiyana siyana vachishungurudzwa nemapurisa nevakuru vezvematongerwo enyika. Saka sanduko iyi ingave iri kungobata munyaya dzezvemutemo nezvokufambiswa kwemashoko. Asi kubatwa kunoitwa vatori venhau hakusati kwasanduka mukati menyika yeZimbabwe.
Vaimbova mukuru wesangano revatori venhau remisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika gumi muAfrica dzakanzi neWorld Bank dzine zvizvarwa zviri kunze zvakatumira mari yakawanda muna 2021. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mugwaro rakaburiswa nebhanga guru repasi rose reWorld Bank sondo rapera, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kunze kwenyika zvinonzi zvakatumira mari inosvika mabhiriyoni maviri kuhama neshamwari dziri munyika. Studio 7 yabvunza vamwe vari kutumirwa mari kuti vari kuishandisa chii, zvikabuda pachena kuti mari yakawanda iri kutumirwa iri kushandiswa kutenga zvekudya nekubhadhara mari yedzidzo. Imwewo ndiyo iri kushandiswa kuvaka dzimba nekubatsira pamatambudziko akaita sekufirwa. Mumwe mugari wemuchinhoi vafani gore vanoti vanotumirwa mari yechikoro nekutenga zvekudya mwedzi wega wega nevabereki vavo vari kushanda kuSouth Africa.
Le mari yandotumira inenge iri school fees ndotumira nari kusouth, and then ndinotumira futi nemari yeaccommodation and food. Zvichingoenderana nengotiwo maholidays madays achanenge akamira sei.
Izvo zvinotsigirwa namai Susan Jiri avo vanoti vari kuchengetwa nemwanasikana wavo ari kuBritain.
Saka musikana wangu ini nhasi yakanditumira mari iyoyi yandoda yandauya kuzotora. Haisi mari yakawanda, mari shoma shoma zvayo. Ndeyekutenga chikafu, ndiye anotozvichengeta mwana iye musikana. Saka imari yekutenga chikafu.
Nyadzi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti mari iri kutumirwa iyi iri kushandawo mukuvandudza upfumi hwenyika. Vachitambara vanoti mari inotumirwa inodzikisa urombo munyika.
Saka maremitensi akubatsira kudhila hatigani kupedza povhati but kudzikisira kureducer nyaya yepovhati especially takadarisa nyaya yekuti mazhinji maremitensi aamatauro kaari kuenda kunoshandiswa provide nyaya yesocial protection support kumafamilies kumaindividuals vari kurisiva mari iyi kuendesa vana kuzvikoro kutenga chikafu uyewo zvakare bit of investment.
Dr. Chitambara vanoti nyika ikaita urongwa hwakanaka inogona kukwereteswa mari nezvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuti nyika ibudirire.
Diaspora mwana muzimbabwe chete panyika dzakawanda dzichikubudirira iri kubatsira kuprovida finance nomika zhinji isina dzichikubudirira idzi dzine yatikati muchirungu yehuge finance gap. Saka diaspora inogona kubatsirawo mukuderedza finance gap iyoyo especially in my sectors anoridza povhati uye anowandudza upfumi hwenyika.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanowirirana nemashoko aya.
Pakuchida kuti pagarwe pano tichivandudza upfumi hwenyika kuitira kuti mari dzinouya dzisangotenga mabhaa esipo chete.
Muchewedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaostalon siziva vanoti zvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika zviri kutumira mari ndizvo zvakabata nyika nekudaro zvinofanirwa kubvumidzwa kuvhota vari kunyika dzavari.
Takataura kuti diaspora ndo yakajeka nyika nekuti mari yeZimbabwe haichatengi mabhondi noti amuturi nyumba asi kutenga vanhu havana confidence neekonomi dzevakomana nevasikana vekuzasi. Ndo saka takataura kuti diaspora sezvo yakachengetedza nyika in terms of nyaya yeupfumi vanofanira kubvumidzwa kuti vavhote nekuti ndo vasimudza nyika kuti imire mamiri yaakaita pari zvino.
Izvo zvinotsigirwa nemutauri webato rinopikisa reMVCT vaWitness Dube vanoti kana zvizvarwa zviri kune dzimwe nyika zvichikwanisa kutumira mari yakawanda kudai mucherechedzo wekuti zvinofanirwa kubvumirwa kuvhota pasarudzo zviri kwazvinenge zviri.
Kana zvemaremitences mari yacho yakawanda zvakadaro ndo zvinotireuchidza kuti vanhu ivavo vane kodzero rekuti vange vachivhota munyika yavo.
Mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda vakapawo kurudziro yekuti vari kunze vavhote. Hurumende inoti ine chido asi hapana mari yekuita izvi kunyange mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachivimbisa kupa vari kunze mukana wekuvhota. Gwaro reWorld Bank iri rinoti Nigeria ndiyo nyika iri pamusoro kuwana mari kubva kuzvizvarwa zvayo nemari inosvika mabhiriyoni gumi nezvipfumbamwe nezviga zviviri kana kuti US$19.2 billion ichiteverwa neGhana US$4.5 billion, Kenya US$3.7 billion, Senegal US$2.7 billion, kozoya Zimbabwe ine mabhiriyoni maviri. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutauriri wemhuri yaDr Alex Magaisa avo vakashaya nemusi wesvondo mangwanani kuBritain vaGift kugara vaburitsa mashoko ekuti varwadziwa semhuri nekushayikirwa nemufi nekuda kwedenda remoyo. Vati vanotenda kumhuri yese yeZimbabwe nemashoko enyaradzo nerutsigiro rwavari kuwana, asi pari zvino hapasati pave neurongwa hwekuchengetwa kwavo. Mumwe wevakakura naDr Magaisa vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachidzidzisawo paTswane University muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vataura neStudio 7 pamusoro pemufi.
Ini ndikada kuti nditarise nhoroondo yekuziva kwangu Dr Magaisa. Ndakavaziva ndichisvika pamission yeSt Francis of Assisi iri kuChivuku. Tichisvika ipapo tiri vakomana vadiki tichiita fomu yokutanga. Pane vakuruaionawo vari vakomana vakuru vakanga vakuita fomu 5 nefomu 6 panguva idzodzo. Saka vana mukoma Alex ndo vakanga vari vakoma panguva idzodzo pamission. Munhu akanga ari akareruka kusvikira waigona kutongotaura naye wotongokupa pfungwa dzake wobatsirikana upenyu hwotofamba uchienderera mberi.
So tingatiwo zvamunganongedzera zviviri zvitatu zvamunoti akasiyawo abatsira nyika nazvo ndezvipi?
VaMagaisa tinoziva kuti pakunyorwa kwebumbiro remutemo iro ra2018 iri tinoziva kuti vakanga vari pakati pekubikwa kwebumbiro remutemo iroro. Saka ndoo chimwe chechunhu chekuti vana veZimbabwe havafani kukanganwa, nekuti bumbiro remutemo iri tinaro ndoriri kutobatsiridza pakutongwa kwenyika. Saka inhaka yavakatisiyira pamwe nevamwe vavaishanda navo, asi ivo tinoziva kuti vane zvikuru zvavakaita pakunyorwa kwebumbiro remutemo iri. Chechipiri chandingade kutaura ndechekuti VaMagaisa munhu akanga akamirira zvido zvevanhu, kunyange zvavo vanga vasina kusarudzwa kungava ku pare ya mendi kana kungava kupi asi vaiti kana vonyora kana kuti vachitaura pane penyoro dzakasiyana siyana waiona kuti munhu uyu ari kutaura zvinomiririra ruzhinji rweZimbabwe.
Ndo pedzisira ndichitsvaga kuti vende ravasiya iri munoona richizovharika here?
Vende ravasiya Dr. Magaisa harisi nyore kuti rivharike nekuti pakutaura zvese nepakunyora aiwa yanga iri nyanzvi. Tinoda kuti titaure zvinhu mamirira zvazvakaita. Ameno pada pamupane vachasumukawo vagovhara asi maonero andinoita vamagaisa vanga vari nyanzvi panyaya dzekunyora uye panyaya dzekutaura vane kamuitiro kavo kavaita zvunhu kekuti kuti tichizowana anogona kuvhara vende iroro zvinonditi netsei kufunga nezvazvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro cheTswane University muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vachitaura parunhare vari kuPretoria kuSouth Africa. Varimi vakawanda vanoti vanotambira danho rehurumende rekuda kuwedzera mari yekutengesa chibage kuGMB. Izvi zvakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail. Vakati vanoda kuti varimi vawedzerwe mari yekutengesa chibage kuGMB uye varimi vasina kupiwa zvikwanisiro zvekurimisa nehurumende vave kukwanisa kutenga chibage nekutengesa chibage kune vamwe vanhu nemakambani chero vatanga kupiwa mvumo neGMB. Hurumende svondo rapera yaimbenge yati vasori, mapurisa nemauto vaone kuti varimi vose vaendesa chibage kuGMB. Izvi zvakashorwa zvikuru nevamwe varimi. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata Reverend Forbes Matonga vanova murimi uye vaimbotungamira sangano reChristian Care rinobatsira vanhu nechikafu.
Izvozvo zvakakosha mukadzoka kune hurukuro yandakamboita mumashure. Ini ndinofunga kuti danho ringatibatsire kuenda mberi nderekuti hurumende iite subsidize mainputs acho rather than kuti iite mahand out emainputs. Ikaita subsidize yotendera vanhu kuti vazvitengere vega toregedza kuita situation yekuti vanhu vaone zvinhu mahara inotikanganisa pava pamberi ndo yekutanga. Yechipiri ndiyo yekuchichiti hatitarisire bakuti GMB ipe mutengo unoita kuti varimi vasava neincentive yekuti vadzokere mumunda. Sezvakaita izvozvizvo mukaona mutengo uripo uchienzanisa wavanoimpota nayo nevari kutenga kubva kuvarimi hazvienderani. Zviri nani kubhadhara varimi vedu munomu vava neincentive yekurima dani kuti tonyima incentive kuvarimi vedu isu tichazoimpota nemutengo unodhura kubva kunze hazvina zvazvingatibatsiri.
Pari kunziwo vakarima chibage vega vasina kupiwa rubatsiro nehurumende vakukwanisa kupiwa tsamba kuGMB kuti vakwanise kuendesa chibage chavo kune dzimwe nzvimbo. Zvakakosha seizvi?
Izvozvo zvinenge zvakakosha kumurimi nepamutana pekuti munomu tichiri kusenzesa multi currency ende currency iri kudominata kunzoko inenge iri USD. Zvinoita kuti varimi vanotengesa nekuti vanenge vachida US dollar ravasinganyanyi kuwana vakatendesa kumapazi akaita kunge vana GMB vanenge vachibhadhara nemaRTGS. Saka muchiona zvekare neinflection yaakutanga kusumuka vanhu vangade kuti vatengese gohwo ravo vachiwana mari iri stable. Saka vakatenderwa vakati handibharalize kutengwa kwechibage. Zvinobatsira murima ane chibage ende zvinoita kuti aende kunotengesa chibage chake.
Avo vanga vari Reverend Forbes Matonga, vanova murimi uye vaimbotunga mira sangano reChristian Care, rinobatsira vanhu nechikafu, vange vari parunare na Blessing Zulu West Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emu Nigeria mudunhu reTaiwo anoti atanga kutsvaga vanhu vainge vaine pfuti vakauraya vanhu vanodarika makumi mashanu mukereke yeRoman Catholic neZuro. Vanhuwo zvavo vari kubatsira vakakuvara neropa. Hapachina chikwata chatenda kuti ndicho chakauraya vanhu ava. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vari kutarisirwa kushanyira Turkey nemusi wechitatu kuti vataure nyaya yekuti zvirimwa zvakaita sechibage negorosi zveUkraine zvibvumidzwe kutengeswa pasi rose sezvo mitengo yezvinhu yave kukwira zvakanyanya pasi rose. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 neZuro zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 5512. Vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59 vakabatwa nechirwere ichi neZuro. Vanhu vakabaiwa nhomba mbiri. Sezviri kukurudzirwa vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yeCovid-19 panopera mwedzi unouya, asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti izvi hazvikwanisike neuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba pazuva. Dare remakurukota rakatobuda nechisungo chekuti patangwe chimwe chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba kana kuti blitz. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwedenda iri, Dr. Agnes Mahomba, akatanga nekuvabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu mukurwisa denda iri.
Tiri kuona kuti zvinhu response yedu iri yatingati under control. Tichitarisa namba dzatinokupakurirai mazuva ese mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti zvechokwadi mashondo mashoma akapfuura aya takaona namba dzedu dzichinga kunga dziri kuda kukwira. Asi pane zvino kana takatarisa iye yatinoti epidemic curve yedu kana kuti grafi iroro riri kuratidza kuti kaya katinoti kaspike kato levela off, hazvisi tiri kuramba zvichikwira mberi zvakanyanyisa. Kapercentage ke increase katiri kuona kato less than 10% mairi apfuura aya.
Saka munokurudzira vanhu kuti varambe vachiita sei chaizvo kuti chirwere chisapararire zvakare zvakanyanya?
Kurumidzira zvakanyanyisa kuti tapota mhuri yeZimbabwe. Kana poti chiti zvedu isu chirongwa chedu chiri kufamba mberi zvakanaka, nhamba dzedu dzakanga dzaakumbotanga kuti kwire dzaapari nane, zviri kureva kuti mazano tinopakuriranaya kuti rambai makangongwarira muchiita zvese zvatinotaura zvekubuda muchinobayiwa, zvekuramba muchingopfekwa mamasiki enyu nezvese zvatagara tichingotaura zvekugeza maoko, zvese izvozvo nekusangoenda mune vanhu vakangowanda wanda pazvisina maturo, ndo zvacho zviri kutoita kuti tione katari ipapo. Pakatanga nhamba dzedu kunga kuti kwirei masvondo mashoma akapfuura aya, vanhu vakatanga kunga kutya vachiti nhamba dzekusouth africa zvedzakwira neyamanew subvariants ayataurwa, saka tichangoona dzedu dzichibva dzakwira zvakanyanyisa, asi hadzina kumbokwira zvakanyanyisa kudaro. Saka isu tinofunga kuti zvatiri kuita zvacho zvatiri kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti irambe ichiita senew normal ndo zvichaita kuti zvinhu zvedu zvirambe zvakanaka, tisaona taakupinda zvemumamawaves itakamboona mwedzi yakapfuura yatakanetsekana nayo.
Vasati vabayiwa nhomba vachizengurira ava, muri kuvakurudzirawo kuti vaite sei?
Tiri kukurudzira zvakanyanyisa. Imi munotozviziva kuti tanga tiri kuita iye inonzi campaign kana kuti blitz tichibuda muma market meso mumisika umu tichidai tichishedzera yaya anonzi maloud hailers tichimhanya tichiset up nzvimbo dzakasiyana-siyana tichibayira vanhu tiri kukurudzira kuti rambai muchingoita kana mukaona pasisina vanhu ari kufamba-famba mumisika menyu imomo nemakadaro kumakliniki kwedu munokuziya majekiseni aya azoramba achitongopihwa vanhu zvakanyanyisa tiri kuti isu budai mudzimba menyu nende munobayirwa jekiseni irori nekuti kana tichida kutaurirana chokwadi COVID-19 chatongoo chirwere chichisazongoperi 100% chatongofananawo neyatinoti magwirikwiti nezvimwe zvirwere zvetinogara tichingoona apo nepapo nepo napo saka kana tichinge tichiramba tichichiona apo nepapo zvinoreva kuti vanhu vanotofanirwa kuramba vakangovharidzirwa vakabayirwa nhomba sekubaya nhomba kwatinoita kwemagwirikwiti kwegwirikwiti iyoyo nezvimwe zvirwere zvakadaro nekuti tinoziva kuti zvirwere zvatonotsi zvisiri kuenda zvisiri kupera zvachose kwenguva yakareba-reba.
Ngatimbotarisei Dr. Mahomva iya inonzi head immunity tichitarisa chirwere chitakamboverenga kusouth africa vachitoti iri kuma 96% kana kutodarika mungatitsanangurira kuti zvinoshanda sei pazvirwere zvakadai zvakaita secovid-19
ndo saka tiri kukurudzira kuti vanhu vabude vabayiwe nekuti tinenge tichida kuti percentage yevanhu vakabayiwa ikwire zvakanyanya ndo inoita kuti tizomhanya tichitaurira vanhu kuti hatane head immunity asi kakuti tinyatsogutsikana kuti taanayo here zvinenge zvakutodawo kuitwa maaya anonzi masurvey ekuona kuti seroprevalence kana kuti vanhu vakabayiwa nhomba waane masoja acho wasakubayiwa asi wakarwara taane pesendeji yakamira pati ndo zvinoita kuti zvichinyatsozotitaurira kuti haa hedhiminiti yedu yaapo asi ka kana dai tisati taita masurvey iwawo zvinenge zvakangonaka kuti iwe kana uchiziva kuti hausati wabayirwa uda unobayirwa nhomba iyoyo zvinokubatsira iwe mbune asi zvinobatsirwa vamwe vanhu vaunogara nawo nekuti tinoziva kuti pane vamwe vashoma-shoma vasingagoni kubuda vachinobayirwa jekiseni iroro vakafanana nevamwe vanogona kunge vaine kenza dzaenda pamberi dzamasteji akakwira zvakanyanya kuti wabayirwe majekiseni aya zvinobva zvangovakanganisa rambei zvakadaro saka iwavo kana head immunity yedu tichinge taibata vanenge watodi watoprotektwawo kana kuti wavharidzirwa pakubata chirwere ichochi.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwedenda recovid-19 Dr. Agnes Mahomva vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu nedanho remapazi ehurumende rekutara mitengo nechikero chemari yekuAmerica. Tichataurawo nezvemabasa akabatwa negweta Dr. Alex Magaisa avo vakashaya nezuro kuBritain. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutori wenhau webepanhau repadandemutande reZim Life Mududhuzi Matutu azvipira kumapurisa anga achimutsvaga kwenguva yakareba. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika gumi muAfrica dzakanzi neWorld Bank dzine zvizvarwa zviri kunze zvakatumira mari yakawanda muna 2021. Varimi vakawanda vanoti votambira danho rehurumende rekuwedzera mari yemutengo yechibage kuGMB. Zvabazva tichitsa kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngomvulo mhla ka 6 kuNhlangula 2022 ngosithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kodwa phela ukuthi abantu abanensi zokufa singazange siye ezibhedlela ukuyathola usizo ngoba kunzima. Imali le itholakala nzima. Kunzima sibile ayi uhulumende ngawo yasincedisa into enjezi zesibhedlela uhulumende ngenilele kakhulu.
Izibhedlela ezinkulu zelizwe sezikhuphule imbadalo yokuhlolwa kanye leyokulaliswa lapho esezibeke imbadalo le ngedola leMelika ngesilinganiso sebhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ.
Ilizwe lilahlekelwe ngumuntu obelwela amalungelo abantu, obelwela inkululeko yabantu, obelwela i-constitutionalism, obelwela ukuthi iZimbabwe ithuthukele bonke abantu, ibe lenkululeko le eyalwelwa ngabantu besiya empini. Ngakho-ke silahlekelwe kakhulu njengelizwe.
Abomanyano amabandla isiKristu weZimbabwe Council of Churches bamanyana labanye ilizwe lonke khalela umndeni wakoMagayisa ngemva kokubhubha kwayeligqwetha elilodumo umnumzana Alex Magayisa. Namhlanje ewange Colliery Company kuqhutshwe isikhumbuzo sokwedlula kweminyaka engamashumi amahlanu kwenzakala ingozi emgodini wamalahle oweKhamandama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona le umsakazo. Izibhedlela ezinkulu zelizwe sezikhuphule imbadalo yokuhlolwa kanye leyokulaliswa lapho esezifake imbadalo ngedola leMelika ngesilinganiso sebhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ. Lokhu kwethuse iningi elingenelisi yokubhadalela ukuthola uncedo lokwelatshwa ngenxa yeholo lenzuzo yabo elokhu incipha. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Imbadalo ezintsha zesibhedlela ziqala ngenyanga yonale kaNhlangula. Zifakwe ngedola leMelika kodwa kuvunyelwe ukubhadala ngemali yakwele Zimbabwe kusiya ngokuthi isilinganiso sokutshintsha imali ngosuku lolu simi ngaphi kulandelwa esebhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe. Unkosazana Sali Ndlovu obekudwendwe lokungena esibhedlela uthe esizwa imbadalo yokwelatshwa wathi abantu bazafela ezindlini.
Kunzima sibili lokhu osokhulunywa nguhulumende kodwa singela into yokwenza sizalandela kunjalo kodwa phela ukuthi abantu abanensi zokufa singazange siye ezibhedlela ukuyathola usizo ngoba kunzima. Imali le itholakala nzima. Kunzima sibili ayi uhulumende ngawo yasincedisa into enjezi zesibhedlela uhulumende ngenilele kakhulu.
Umnumzana Greta Sibanda umhlali wemganini kobulawayo uthi uhulumende kumele acabangisise kuqala izimali lezi ngoba uZulu bevele esehluleka ukubhadala imali ebivele ikhona.
Umphakathi wakithi ngeke nelise izimali lezi ezibizwa la ngoba umphakathi wakithi buvele usehluleka ukubhadala u-160 lo. Uhulumende lapha manje kumele ukuthi khona acabangisise kabili kathathu ngoba lokho asekwenza akuseyikho ukunakekela izakhamizi. Njalo lokho sokuthi sokusitsha ukuthi khona i-health system yethu isivele sifinyelelwa yilabaya abavele belemali okusho ukuthi umphakathi omnene usehlupheka.
Umnumzana Joseph Nkomazana oyenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bavele besehluleka ukufaka ukudla ematafuleni okutshengisa ukuthi ngeke banelisa ukubhadala imali.
abantu abasebenzi abantu bayehluleka izinto sezikhwelile with this rate ina le esikhwezwe isibhedlela ompilo labo central lapho ukuthi abantu babhadala imali ezingaka ezifika ku $12 consultation fee posi $3,000 zethu yabona ngani ikwethesa izakhamizi omunye umthwalo onzima kakhulu njengezakhamizi thina sithi hayi ihulumende kumele ikhangele ezinye izinto hayi ingabhongu kweza ezizinto abantu abazoze bagwanisa abantu bayehlulwa izinto eziningi bayehlulwa kufake ukudla etafuleni.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi lokhu sokuyinsindaba phenduli.
Ungabona ingatsha zikahulumende zingasayamukeli imali kuveza kahle kamhlophe ukuthi isidilikile siphelile sitshile sifanele ukuthi lahlelwe silotheni. Kanti ke ukubhadalisa abantu ngemali yaseMelika kumbe imali elingana naseMelika bona bengayiholi kutsho ukuthi bazaba balutshwana abantu abazakwenelisa ukuya esibhedlela abaningi sebezafela ezindlini babelethele ezindlini kuzahamba kuphela abalutshwana benelisa leyo mali. Kuyikubusa kabi konke lokho kulethe isimo size sifike lapho sikhona namhlanje. Lokho kumele kube into eguqulwa masinyana.
Imizamo yokuxhumana nomqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo ngwenya ephumelelanga ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yona ithi ukukhweza kwembadalo lezi kuzadala ukuba uZulu engabuyi ezokwelatshwa esibhedlela okuzadala ukuba abantu balahlekelwe zimpilo. Yengeze ngokukhuthaza uhulumende ukuba abhadale izisebenzi zakhe ngemali yeMelika ukuze kuhambelane lembadalo lezi ezifakwe ngemali yangaphandle. Umuntu oleminyaka esukela kutshumi lantathu i-13 ukuze akhangelwe esibhedlela ubhadala amadola alitshumi lambili. Imali yeMelika i-$12 kuthi ilanga elilodwa lokulala esibhedlela lalo lilembadalo efanayo amadola alitshumi lambili i-$12. Abantu abadala abanakekelwa ngaphansi kwe-intensive care unit babhadala amadola alitshumi lasithupha i-$16 ukulala esibhedlela. Abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya kutshumi lambili i-12 bona babhadala amadola ayisithupha emali emeli. Abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya kutshumi lambili i-12 bona babhadala amadola ayisithupha emali yeMelika. Ukuthi ukulala esibhedlela kubiza amadola ayisitshiyagalombili i-$8. Nxa umntwana engaphansi kwe-intensive care unit ilanga elilodwa libiza amadola alitshumi i-$10. Imota yokuthwala izigulane yona ibiza idola elilodwa lamasenti angamatshumi ayisithupha eMelika i-$0.06 ngekhilomitha elilodwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Abamanyano wamabandla esiKristu oyiZimbabwe Council of Churches bamanyana labanye ilizwe lonke jikelele ukukhalela umndeni wakoMagayisa ngemva kokubhubha kwakwayeligqwetha elilodumo. Umnumzana Alex Magayisa yena wabhubhele eNgilandi ngesonto ekuseni. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Embikweni wabo wenduduzo abawethule lamhla, abeZCC bachaze uDr. Magayisa njengomuntu obephatheke kakhulu ekulobeni ngendlela ejulileyo ebikhuthaza uZulu ngokwenzakala emphakathini. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association nakora uthi akumangalisi ukuba laba mabandla beyibuka labo imisebenzi ka-Dr. Magayisa.
Ilizwe lilahlekelwe ngumuntu obelwela amalungelo abantu, obelwela inkululeko yabantu, obelwela i-constitutionalism, obelwela ukuthi iZimbabwe ithuthuke, ithuthukele bonke abantu, ibe le nkululeko le eyalwelwa ngabantu besiya empini. Ngakho ke silahlekelwe kakhulu njengelizwe.
Uncube uthi ukubhubha kuka-Dr. Magayisa kuze ngesikhathi abantu elizweni beqhubeka besidla imbuya ngoluthi, ikanti yena wayefisa ukuba umuntu wonke elizweni abe lenhlala kahle.
Kusibuyisela emuva nxa silahlekelwa ngabantu abakhuthele ukubhala, abakhuthele ukukhuluma, abakhuthele ukufaka imbono yabo bengesabi njengaye, kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu. Ukumbonga kwethu kuzabe ukuthi silwele inkululeko, silwele ukuthi lizwe libuswe ngokomthetho, lihloniphe umthetho, libe ngelinothileyo, linothele wonke umuntu.
Unkosazana Patience Sibanda, okuhlangothi olubona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, upha umbono wakhe laye.
Mina ngifuna kuyinto enhle ukubana amabandla abuka umsebenzi kade usenzwa ngu-Dr. Alex Magalisa kuleli lizwe lase-Afrika yonke nje jikelele. Lokhu kuyasikhuthaza njalo, kuyakhuthaza amabandla athiyeneyo aseZimbabwe ukubana beqhubeke labo besupporta isivu society.
UMasibanda uthi kumqoka kuba abamabandla ezokholo baqhubeke besebenzisana labenhlanganiso ezisebenza zizimele labo kufezeke lokho uDr. Magayisa ayehlezi ekukhankasela ekulobeni kwakhe okugoqela ukuba lombuso wentando kaZulu.
Njengoba la amabandla e-part of civil society ukuthi eqhubeke lawo esiba le voice ukwenzela ukuthi uhulumende eyenze izinto ngokuhleleka kahle. Uthi kungabi lodlame, kungabi lobudlangudlangu njengoba sesisiya njalo kuma-2023 elections.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, belungakazakali uhlelo lokuthi uzobekwa ngaphi njalo nini uDr. Magayisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Amapolisa ogatsha lwe-law and order kobulawayo namhla ethese umhleli wephephandaba eliphuma ebulenjini be-internet eleZim Life, uMduduzi Mathuthu, icala lokweyisa umongameli Emerson Mnangagwa. UMathuthu yena oke walandwa ngamapholisa endlini yakhe kunsukwana ezedluleyo uzinikele enkambeni yebulawayo Central Police Station namhla ehamba legqotha lakhe uMnumzana Ngqobani Sithole. Amapholisa athi wayeyisa umongameli ngokubhala enkundleni yeTwitter ukuthi wayenatha ngesikhathi eze ethule umbiko wokuvala inhlelo zamabhanga ezokukweledisa imali ngenyanga edluleyo. Kodwa uMnumzana Sithole uthi uMathuthu uyalilandula icala ngoba kazange alobe ukuthi uMnangagwa wayenathani.
Basike bamethulela icala elokuthi u-undermine i-authority ka-president. Kuyukuthi uviolete u-section 33 of criminal code, yethu khona i-criminal law codification and reform act. So basebethatha-ke i-warned and cautioned statement kusitsho ukuthi he has been formally charged.
Ukuthiwa wenzani kahle kahle, wameyisa njani umongameli?
Kuthiwa wabhala i-tweet, i-tweet yangkhona esithi yena u-president ube ezinathela. Katsho ngokodwa ukuthi enathani, kodwa uthe yena wayezinathela engakasukunyiswa ukuthi ayebala i-statement. Esasikhuluma nge-issue yama-banks and so yiyo leyo i-tweet abathi yona ibimehlisa isithunzi. Ngoba i-tweet yangkhona yayisithi engikuzwayo ukuthi uMnangagwa ubeseGlen Law ezinathela, wasebizwa ukuthi ayebala elomthuli Ncube loJohn Mangushu angithi ngento zokubolekisa kwama-bank, esuspenda ukubolekisa kwama-bank. So isipeechi soneso kuthiwa ubeyehlisa isithunzi sikapresident.
Yena uMathuthu uyalilandula icala yini umbe yalivuma?
Kakhulu lilandula kakhulu.
Enkantolo uzamiswa nini?
Besangatshelwa ilanga lokuthi uzabiswa nini, kodwa bebesitshelile ukuthi hayi basaqedisa nje ukuthi wa-investigate i-case yona leyo bangaqeda bazambiza-ke aye enkantolo.
Lo uMnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha lomhleli wephephandaba elidinda ebulenjini be-internet eleZim Life, uMduduzi Mathuthu. UMathuthu ukhululwe njalo amapholisa athe azambiza lapho asemfuna ngendlela okuthiwa yi-way of summons. Namhlanje eWange Colliery Company kuqhutshwe isikhumbuzo sokwedlula kweminyaka engamashumi amahlanu kwenzakala ingozi eyabulalisa izisebenzi ezedlula amakhulu amane, i-427, emgodini wamalahle owekhamandama ngomnyaka ka-1972 yemva kokudubuka kwegasi ye-methane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhumbuzo seKamandama mine disaster siqhutshwe kuhle eWange loba nje abafelokazi abalabo mkabo abachabalala engozini le batshengisele ngokukhonona kumphathintambo obona ngezokwembiwa umnumzana Winston Chitando. Ekhuluma kusikhumbuzo sanamhlanje umphathintambo wezokwembiwa uchaze ukuba bazahlala belandela isinqumo sokunakekela abafelokazi. Ilunga ledale lePhalamende eWange Central ongene umkhosi walamhlanje umnumzana Fortune Mulokele uveza umbono wakhe ngelanga lalamhlanje.
IKamandama lilanga eliqathekileyo ngoba ngo-6 June 1972 kwenzakala ingozi enkulu esabekayo lapha eWange emalahleni kwafa abantu abaningi abadlula amakhulu amane. So lonyaka siyabe sikwanisa 50 years ngemva kwesehlakalo esibi kangaka. Siqathekisa i-mining safety. Ngakho ke siyakhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthini abeke eceleni usuku lolu lube yilanga lokuzila, ilanga lokukhumbula abasitshiyayo. Sikhuthaza ukuthini uhulumende amake sure ukuthini abantu bonke beZimbabwe balunanza usuku lolu as a public holiday.
Izakhamizi zeWange lalabo abalahlekelwa izihlobo zabo kungozi yeKamandama mine disaster bacela uhulumende ukuba enze ilanga lengozi leli libe likhefu lesizwe ngoba kwalahleka imiphefumulo eminengi. Isakhamuzi seWange umnumzana Andrew Mudimba ulombono ofanayo.
Isakhamuzi seWange sivili lami bengikhangelela ukuthi kwakhona uhlupho lolu esangena kilo lolu i-disaster le yezakalayo. Ngawo uhulumende kuba yiholiday, kungaba yiholiday kuba ngcono kube lesikhumbuzo sibi ukuthi nakhona nxa ilanga lakhona lifika abantu sonke sikhumbule. Mbona ngani kungaba lula ngaleyo ndlela, singancedakala ngayona leyo ndlela. So nxa uhulumente engasiyenzela kube yiholiday, hayi singajabula kakhulu.
Unkosikazi Winnie Moyo ongomunye wabafelokazi abangamachumi ayisikhombisa lambili 72 abasemkhosini walamhlanje uthi abasuthiseki ngesiphatho abasithola kuhulumende ngoba umumo womnotho usubakhulela.
Thina sesidanile kakhulu ngesiphatho esesisiphathwa ngaso ikhampani le ye-Corial. Thina saba ngabafelokazi abafelwayo ngo-1972. Hayi, konke lokhu bebengani bayaqhubaqhuba kuhle, khathesi hayi vele akusela lutho ngoba na izinto zikhwelile. Bona bangake besingeze khona kuye phansi, intengo yezinto ikhwelile, siyindlala yodwa sekuyikufa.
Isikhumbuzo seKamandama mine disaster bese sile minyaka emibili singaqhutshwa ngenxa ye-COVID-19. Ngomnyaka ka-1972 mhla ka-2 June eWanki number 2 Colliery kwadubuka i-methane gas benelisa ukukhupha abantu abayisifica minwe mibili bephila. Ngelanga elilandelayo kwadubuka njalo emgodini munye olesibanga esiyi 4.8 kilometers. Mhla ka 9 June umqondisi weWange Colliery Company ngaleso sikhathi umnumzana Gordon Livingstone wenza isinqumo sokumisa ukuhlenga abantu abadlula amakhulu amane 424 kuthi abathathu bahlengwa bevele sebefile. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ele Ukraine elizame ngamandla wonke ukulwisana lebutho lakwele Russia edolobheni lelo lithwele nzima ngoba ele Russia selibambe esidukwini kuleyo indawo kulandela ukuhlasela kwalo ngamandla. Abezindaba abeReuters bathi eliRussia lilakho ukuhluthuna idolobho leli kunsukwana ezilandelayo njengoba kukhanya enganele Ukraine lithi ibutho kumele lizivikele liphandle kwedolobho. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwale Ukraine wethekelela eyinye indawo izolo eseduzane ledolobho leli lapho axoxe khona lamasosha awakhuthaze ukuba alwe ngamandla. Wethule omunye umbiko ngesonto lapho akhuthaze abantu elizweni lonke ukuba balwisane lebutho lakwele Russia. Usanda ukubika ukuba ele Russia selihluthene umhlabathi kulelo lizwe ofika kuyisilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20%. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ngqabutho Mabhena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party.
Sekuyacaca khathesi kumongameli waseUkraine ukuthi iNATO kayisoze imncedise, kayisoze ivikele ilizwe lakhe. Kuqakathekile ukuthi ahlale phansi akhulume lomakhelwana wakhe oyiRussia, engezwanga abantu abangaphetsheya kwezilwandle khatshana eAmerica ukuthi umele kwenzakaleni, kumbe ngamazwe asentshonalanga yeYurophu. Yena ilizwe lakhe lisempumalanga yeYurophu, umakhelwana wakhe omkhulu iRussia. Njengoba le ncwadi engcwelisitsho ukuthi thanda umakhelwana wakho, akahlale phansi abonisane lomakhelwane wakhe, bakhulume balungise izinto, kungabi lokho kuhlaselwa abantu.
Baba Mabhena, sizwile umkhokheli wakwele Russia uVladimir Putin esithi uyahlasela ngamandla nxa ukuthi amazwe entshonalanga enika ele Ukraine izikhali, kambe ukuthi konokho yikho sikubonayo yini kumbe kukhona okukhulu okubuyayo?
Sakutsho lasekuqaliseni ukuthi amazwe akhatshana le Ukraine angasomakhelwane, amazwe afana lelesemelinga elikhatshana ama thousand of kilometers kakumelanga bangenele udaba phakathi kweRussia leUkraine. Ngabe kabazange bangenele Joe Biden, la mazwe asentshonalanga yeEurope bayekela iUkraine leRussia bahlala phansi balungisa, kade kungasoze kube khona lokho esikubonayo. Yikho ke khathesi sekucaca futhi ukuthi iRussia isihlasela ngamandla kuregion lapho ngo-2014 abantu abathi bona bafuna uzibuseka, bafuna ukuba ngaphansi kweUkraine. Ngapha ngakithi kufanana lokuthi abantu beMadebeleland bathi bona sebefuna i-restoration, njengoba behlala begijima esibabizweni lwasemzini sithi ngamamthwakazi activist, abathi bafuna bona i-restoration. Yikhona lokho iDonetsk region eyakwenzayo yathi yona ifuna uzibuse. IRussia isihlasela ngoba amazwe asentshonalanga e-Europe leMelika bafuna ukufaka izikhali eziningi phakathi kweUkraine. Yikho thina sithi akube lokuthula. Okungenza kube lokuthula ukuthi umongameli waseUkraine akahlale phansi lomakhelwane wakhe umongameli weRussia impilo iphele.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla lezombusazwe eleZimbabwe Communist Party ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ku-Live Talk namhlanje sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla phose zonke eZimbabwe kanye lemfa ka-Dr. Alex Magayisa obe yingcweti ecubungula ezombusazwe owake wasebenzela iofisi yenhloko kahulumende kuhulumende womanyano o-GNU. Lanxa ukuhlasela komkhuhlane we-COVID-19 sokubikwa kungcono kwele South Africa okwamanje, izizalwane zeZimbabwe ndawonye lazakwalelo lizwe eziphila legcikwane lengculaza ele-HIV le-AIDS zithi kuningi okuphanjaniswe yi-coronavirus kwezokulandelwa kwendlela yokuphila lengculaza. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kwele South Africa hlazi ku-5 Mbimbitho 2020 kwenza inengi lenhlelo zokwelatshwa kweminye imikhuhlane zamakhwimilili sekubhekwe yona i-coronavirus.
izindlu zokulaphela izigulane ezibedlela zagcwala abagula i-coronavirus okwenza ukuthi lezi mali ebezibekelwe ukulwisa eminye imikhuhlane zisetshenziswe ekulwiseni i-COVID-19. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ekhankasela kwelatshwa kwabalegciwane lengculaza kwele South Africa i-Treatment Action Campaign, unkosikazi Sibongile Jabalala, uthi lokhu waphazamisa kakhulu inhlelo zokwelapha lokuvikela kumemetheka komkhuhlane wengculaza. Uthi iningi labalegciwane bebesesaba ukuya ezibhedlela, besesaba ukuthola i-coronavirus, okuyinto enze beqisa kunatha amaphilisi abo ngoba besesaba ukuyawathatha. Abanye uthi bese befoliswa phandle emehlweni omuntu wonke xa bezothatha amaphilisi ngoba kuthiwa phakathi ezibhedlela bazathola i-corona, okuyinto enze abanye bengasayi ukuyathola amaphilisi abo la. Uthi kukhona njalo abaphelelwa imisebenzi ngenxa ye-coronavirus, bangabi le mali yokugada besiya ezibhedlela uyahlolwa lokuthola amaphilisi. Abanye labo kwathi kuthiwa into zonke ziyavalwa, kusenqatshelwa nokuhamba kwabantu santando, bahlala emakhaya lapho abazithola sekungasela ndawo zokuthola amaphilisi abo eduzane.
Channeling of funds to COVID-19.
Ezinye zemali zenhlelo zokulwisa ingculaza zigcine sezisetshenziswa ekulwiseni umkhuhlane we-coronavirus.
And the fear of COVID-19 have drastically affected the problem of HIV in South Africa.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabaphila legciwane labangelalo e-Asakaneni Health and Wellness, umnumzana Stanley Ndlovu, uthi lakuzizalwane zeZimbabwe eziphila legciwane kwele South Africa zaba khona inhlupho ezibangelwe i-coronavirus.
COVID iphazamisile kancane, ikakhulukazi laba kade bene-HIV ne-cancer, yibo basuke bahlangana lokunzima ngoba bebesehluleke ukuthi balande ama-treatment abo, balande ama-appointment abo emaclinic, ngokunjalo bagcine sebedlule emhlabeni. Kodwa ngaphandle kwalokho, kulabanye kade bevalelwe emsebenzini ngama-lockdown, obe-lockdown ngesikhathi somsebenzi, but besizama ngazo zonke indlela thina esingaphandle ukuthi hayi umuntu ayithole i-treatment, so bagcine besizakala.
Ingcitshi kwezempilakahle unkosikazi Rene Sparks uthi kunengi okwaphazanyiswa i-coronavirus kunhlelo zokwelatshwa kwengculaza okufanele kuphe izifundo kwabakhokhela ukwelatshwa kwalo mkhuhlane.
Definitely our testing took a dip.
Inhlelo zokuhlolwa kobuningi begciwane emzimbeni zaphazamiseka ngoba ezibhedlela sekudingeka ukuthi uze ngelanga elithile. Njalo kwesinye isikhathi abebedinga ukungena kuhlelo lwamaphilisi besebelinda isikhathi eside.
Kodwa-ke uthi kwaba liphutha ukuthi abantu besavalelwe ezindlini kungabi lenhlelo zokubethekelela besiyahlolwa lokuphiwa ulwazi ngomkhuhlane wengculaza. Ngokutsho kombiko owethulwe nguhulumende ngo-2019, kulabantu abaphose bafike izigidi ezisichiyagalombili 7.7 million abaphila lo mkhuhlane wengculaza kule South Africa. Abedlula ingxenye yalaba 2/3 basenhlelweni zokutholiswa amaphilisi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ayike isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izibhedlela ezinkulu zelizwe sezikhuphule imbadalo yokuhlolwa kanye leyokulaliswa lapho njalo isingamadola emelika ngesilinganiso sebhanga elikhulu ele-RBZ. Lamhlanje eWange Colliery Company kuqhutshwe isikhumbuzo sokudlula kweminyaka engamachumi amahlanu kwenzakala ingozi emgodini wamalahle oweKhamandama. Olivalelisayo yimi ke usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngesikhathi esifanayo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.